Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 31 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ndichikushuvirai kuti muve negore dzvara 2025. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inobvisa mutongo werufu zvichitevera kusainwa kuti uve mutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kwebhiri rekuwandudza mutemo wemutongo werufu. Hurumende inowedzera makore kuti vashandi vayo vange vari pamabasa vasati vaenda pamudyandigere kubva pamakore 65 kuenda pamakore 40. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongo werufu wabviswa kubva mubumbiro remitemo yenyika zvichitevera kusainwa kwakaitwa bhiri rekuwandudza mutemo uyu nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, zvichireva kuti hakuchina munhu achatongerwa rufu kana akapara mhosva yekuuraya kana kuponda. Izvi zvave kurevawo kuti vasungwa vose vakanga vatongerwa rufu vari mumajere emunyika vave kubvisirwa mitongo iyi. Asi kune vamwe vane maonero ekuti mutemo uyu waisafanirwa kuwandudzwa vachiti mutongo werufu waibatsira kuderedza mhosva dzekupondana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pedanho iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie kuti tinzwewo maonero avo.
Danho iri sevanhu vanomirira kodzero dzevanhu is a welcome development, nekuti death penalty ndeimwe nyaya yainetsa kuti yaifanwa kuve yakabviswa pane nguva. Saka danho raitwa iri nehurumende yekusaina bhiri rori iri kuti rive mutemo, tingati pazvinhu zvese zvatingati kana kuti pamutemo yese yatingati iri progressive, izvizvi zvinopuwawo kuhurumende kuti aiwa apapa vagona nekuti mutemo uyu udziswe ende kuti vaabolishe death penalty.
Tinoona kuti panga pachizeiwa bhiri iri pakasimukawo nyaya yekuti vamwe vaiti kuwandudzwa kwemutemo kunogona kuwedzera nyaya dzekupondana vanhu vachiziva kuti havachatongerwa rufu. Munoonawo sei kune vanga vachipikisanawo nedanho irori?
Avo ndo vamwe vaiva vachinzi vaisapota death penalty pakuti kumutemo toti vaiti inofanwa kuve ichiita kuti vamwe vanhu vasave vachiattractwa nokuda kuuraya vanhu. But pane maongororo aiita zvinhu kushandisa kuuraya vanhu yaiita senge eye for an eye tichitarisa mubhaibheri kana kuti even pazvinhu zvese. But iko zvino taiona futi zvekare kuti death penalty nangwe zvayo yanga iripo, statistics dzanga dzichitaura zvekare kuti kuurayawa kwauchita vanhu hakukudzikira, especially tichitarisawo kuZimbabwe vanhu vanga vachingourawa. But now kubvisa kwaitwa death penalty, I think kufocusa more on kuva corrective, kurehabilitata ivo vanenge vachinzi vari kuuraya vacho. Nekuti kuuraya zvako kunhu kwakaipawo kuti munhu kana auraya akuchiurawa and zvasiri kuva zvichiva zvichibatsira anything.
Muri kuonawo here pari kuitwa zvikuru panyaya idzo dzekuti vanhu vange vachisiya kuparadza mhosva dzakadai kuburikidza nedzidziso?
Hongu, ndoona senge zvinhu zvakadai so zvofanira kuve zvichizobatsira kuti vanhu vave vachiziva vachidzidziswa, especially vachivandudza system yavo yerehabilitation kumajero.
Tinoona kuti mutemo uyu wauya panguva iyo papaitori nevamwe vasungwa vanga vakatongerwa mutongo werufu. Zvaakureve izvi vamasiye kana muchigona kungojekesera vateereri.
Pana chiverenga mutemo wacho specifically section 7 inotaura nezve amendment iri kutaura kuti kana panga pane munhu anga akatongerwa under the Death Penalty Act as of December unouyu padzikoswa mutemo yese mutongo iyoyo yasuspendwa. Saamendise kuti hapachisina munhu achave achiurawa muZimbabwe.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye vari parunhare muTexas muno muAmerica neStudio 7. Hurumende yazivisa kuti yawedzera makore kuti vashandi vayo vange vari pamabasa vasati vaenda pamudyandigere kana kuti kuenda pamapenjeni kubva pamakore makumi matanhatu nemashanu kuenda pamakore makumi manomwe kubva mangwana ndira 1 2025. Izvi zvaziviswa nePublic Service Commission ichiti yasvika padanho iri mushure mekuwirirana nemakurukota ezvemari pamwe negurukota rezvevashandi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaDefti Dzatsunga, kuti tinzwe kuti sevashandi vehurumende vari kutambira sei danho iri.
Isu danho iri tatongorionawo rakubuda mumapepa nawo. Hatisati tagara pasi kuti timborionongorora kuti rinorevei. Saka zvandireke ndichitaura pano zvimwe zvandingoonawo semunhu unoshandira vashandi, asi ndinotarisira kuti tichazogara pasi tonzvera kuti zvakamira sei. Zvakadaro ndingada kungoti idanho hongu ratakambotaura nezvaro paretirement conference. Zvakabuda izvozvo zvokuti paiva pane muono wokuti kune vanhu vakawanda vanoretire kana kuti age 65, asi vachine zvavanokwanisa kucontribute zvokuti vanogona kutova vanhu vokuti kana tikatarira pavari vanogona kunge vari vanhu vanogona kuzobatsira nyika mune zvimwewo kuburikidza experience yavanenge vanayo. Saka zvinhu zvakangoita sokuti vanhu vakatenderana kuti dzimwe nguva tinongorasha vanhu tikatarira chero takatarira kuhurumende zvikuru kumapoliticians tinoona vazhinji vanotongoita sevachatofa varipo. Iko zvino tikatarira mukuru wenyika chaiyo tinotoona vari kutoshanda zvakanaka asi vava nemakore anotodarika makumi masere.
Asi rine nzira yarinobatsirawo nayo here vashandi pamari dzavo dzemudyandigere? Nokuti tinoona vakawanda vanenge vachizongoramba vachitambura kunyange vasiya mabasa.
Ndingati iko zvino kune nhaurirano huru iri kuitika pakati pedu sevashandi nevatinoshandira kureva hurumende yedu maererano nenyaya yemudyandigere. Tirikuona sokuti pane zviri kuitika zvatiri kufunga kuti zvinogona kuzonakira vashandi maererano nemudyandigere. Saka handioni zviri zvinhu zvingava zvajeka, asi munhu wese ari kufunga kuti mapenjeni omboitwa sei kuti vanhu vasati kana vapedza basa votoita sokutoti zvino vakundorashwa kuinda kumakuva.
Vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDefti Dzatsunga vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa kuti musi wa9 ndira uchange uri zuva rekuchema vaimbo vemutungamiri wenyika vaJimmy Carter avakashaya nemusi wesvondo. VaBiden vakati mahofisi ese hurumende achange akavharwa senzira yekuvaremekedza. VaCarter vakanga vaine makore zana pavakashaya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakamboshanda kuCarter Center uye vari muongorori wenhau dzematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanoti zviri kuitwa izvi zvakanaka chose sezvo vaCarter vakaita mabasa akabatsira pasi rose. Ngati nzwe hurukuro yaitwa na Mafulas Mhlanganya uye weStudio 7 na Dr. Dendere.
Ndizvo zvinowanzoitwa pamutemo. Ndaona kuti vanhu vazhinji vanga vachitiko zviri kuitika sei kune inauguration. Isu vakadzidza history tikati tinoyeudzidza vanhu kuti panguva yeinauguration yavaNixon vaTruman vakanga vachangobva kufa. Zvekuti painauguration yavaNixon maflag akanga ari at half mast, mafederal buildings akanga akavharwa nguva yachona. Saka ndizvo zvinoitwa kana aimbova mukuru wenyika ashayika.
Tinoona kuti imi makamboshanda nehofisi yavakata. Mungatiitsana ngurunhorondo yenyu here?
Hongu, pandakanga ndiri kuuniversity ndiri mugore rangu rechitatu, ndakaita iyo inonzi the Carter Center Internship, yavanotora vana vechikoro vekumayunivhesiti yakasiyana-siyana vanoratidza kuti vari interested nezvemaelections kana matongerwo enyika. Ndiri ikoko. Basa rangu raiva pekutanga ndaishandira timu yavo yaiita nezvepenyu hwemapalestinians and city zvobhuku ravo rinonzi Peace Note Apartheid ranga richangobva kubuda, rakakonzeresa controversy yakanyanya chaizvo. Kuru vamwe vavaishandawo navo vakanga vato siya basa vachiti ivo havadi kubatikana munyaya dzeIsrael nePalestine. Ndichibva ipapo ndakazoshanda election ya2007 yekuSierra Leone. Kana vamwe vacharangarira, election iyoyo yakanga yakaoma chaizvo. Takabatsira veAfrica Union neObserver mission yavo kuenda ikoko. Ndapedza izvozvo ndakadzokera kuchikoro, asi makore anotera ndaishitidzwa pano nepapo kuCarter Center.
Mungati vangarangarirwe sei nyanya nevari kunzvimbo dzakadai seZimbabwe?
Zimbabwe kunyanya muna 1980 patakawana kusvitonga kwedu kuzere, President Carter ndovakanga vari president kuno kuAmerica, vachibva vainvita President Robert Mugabe kuya kuno kuWhite House. Saka iniwo pandakanga ndiri kuCarter Center takataura nguva zhinji nemaonero avaita Zimbabwe muma 1980s ikoko, vachiti ivo vakanga vane hope chaizvo yekuti zvinhu zvichanakira Zimbabwe. Munhu anosupporta mahuman rights nedemocracy, ndipo pavakazenge vopesana naPresident Robert Mugabe ipapo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paWellesley College kuBoston, Dr. Chipo Dendere vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo govanai nevamwe munzwe mose nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti mwaka wefodya wegore rino uchiri kure kuti dzione kuti gohwo richabuda zvakadii, sezvo varimi vari kutanga kutokohwa iye zvino. Izvi zvinotevera mashoko eTobacco Industry and Marketing Board TIMB ekuti vari kutarisira gohwo rakakura kusvika kumatani mamiriyoni mazana matatu efodya, izvo zvisati zvamboitika munyika kana mudunhu rose reAfrica. Gore rapera Zimbabwe yakawana fodya inosvika matani mamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu. Mutemo wekurimwa kwefodya unoti zuva rekupedzisira kudyara fodya pamwaka ndi 15 ndira. Hatina kukwanisa kunzwa divi reTIMB sezvo mutauriri waro amai Chelesani Moyo Tsarwe vaudza Studio 7 kuti vari pazororo, asi vanoongorora zvekurimwa kwefodya vari chipanga mazano chevarimi musangano reTobacco Farmers Talk vaFinias Makomberanwa vati gohwo rinogona kutodzikira mwaka uno nekuda kwekushomeka kwemvura. Ngatinzwe hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mwaka wedu wegore rino ra24-25 tobacco production season wakatanga zvakanaka. Padakaita mafeedback edu muna June yekuzotanga pakaita madiridziro muna September, ava ndivo vanga vane mvura. Tinoona mainly macommercial farmers and then vashoma masmall scale farmers vo ndivo vakadyara. Ava vaikonsabuta musa 1 September vaakutanga kukohwa pari zvino.
Tarisiro dziri kutaurika tichitarisa mafambiro ari kuita mwaka iwoyu, munoona here varimi vedu vachizogona kusvika kuma 300 million kgs uku mwaka uno?
Ikoma mamirira zvakaita izvo ndeyekuti nhasi ndi 31 December, vazhinji vanofanira kunge vakapedza kudyara fodya kare. Asi tichitarisa kuti vazhinji vavo kwese kumarch central, kumashumo, kumanikaland. Takaita dambudziko rekuti zvokubva mitsuwa muna 12 November zvichienda mberi kusvika mwedzi wapera hakuna kuzombonaye. Nekuti hatina kuzombonaye, mbeu yakawanda yakafira mumaseedbed. Mbeu yakawanda yakafira mumaseedbed ndimo mbeu yatakanga tadyara mumaminda medu yakafa zvakare nezuva. Uye mukatarisa semadiridziyo pane vanhu vakaita kunoita rumbo rakanaka yekuti izvo vakazoshaya mvura yakakwana inzoramba vachidiridza. Iyo yakafa zvakare. Pari zvimwe izvi handifunge kuti tine a true picture yekuti izvo tadyara fodya yakawanda sei. Ende sematauro andiri kuita anaya mangwana musi wa 1 January hazvichanise kuti tinoona vamwe vachitodyara fodya.
Kurudziro nepava nemwaka pari zvino ndeyekuti kudii?
Pari zvino tiri kuti kana uchinayo fodya dyarai nekuti mvura ichauya according to expert opinion vanenge vari kuti izvo mvura iri kuuya yakawanda. Sazva iri kunzi iri kuuya yakawanda saka ngatiko dyarai. Uye tadyara ngatitarisirei kuti izvo tinokwanisa kuita back topping tisamirire kusvika kuma 2022 zvatajaira uko zvekuti mwaka wedu waamushoma.
Vanga vari vanongorora zvekurimwa kwefodya vari chipangamazano musangano reTobacco Farmer Talk vaFinas Mukomberanwa vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. France nasi yati yakarwisa nemuchadenga nzvimbo dzechikwata cheIslamic State muSyria. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muFrance vaSebastien Lecornu vataura izvi padandemutande reX vachiti kurwisa uku kwakaitika nesvondo asi havana kujekesa kuti kwakaitikira kupi kwacho muSyria. Kurwisa kweFrance uku kunotevera kwakawanda kwaiitwa neAmerica munzvimbo dzeIslamic State mumasvondo adarika kubva zvabviswa pachigaro mutungamiri weSyria vaBashar al-Assad nevakapandukira hurumende. Vakuru vakuru muRussia nhasi vati zvipenga zvakabva kudrone yeUkraine rakaparadzwa zvakadonhera panzvimbo inochengeterwa mafuta iri muSmolensk zvakakonzera moto. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muRussia rati rakapfuura nekudonhedza madrone makumi matanhatu nemasere eUkraine usiku hwose kusanganisira 10 pamusoro peSmolensk. Apo gore ra2024 rasvika kumagumo nhasi kune vechidiki vakawanda vanoti havaone gore ra2025 richiunza mikana inoita kuti upenyu hwavo husimukire. Asi vamwe vanoti gore ra2025 richavaunzira mhanza yakanaka. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Baba vechidiki vanogara mumusha weHopley muHarare vaJoseph Tapera vanoti havaoni 2025 ichiunza rombo rakanaka kune vechidiki vakaita saivo nevamwe.
2025 igore rakaoma zvikuru. Rinotoda kutoshinga nokuti zvinhu zvacho zvese zvataichifungidzira kuti zvinogona kunge zvava kuita zvinani. Manyamamire nerongo. Mabasa akutopera tikatarisa zvipatara hakusina mishonga. Saka 2025 igore rinotoda nyasha dzaMwari.
Mumwe wechidiki muHarare muzvare Besta Chandata vanoti havaoniwo remangwana revechidiki rakajeka nekuda kwemamiriro eupfumi hwenyika.
Vechidiki vacho havasi kukwanisa kuitawo zvinoraramisa mabhizimusi angavararamisi. Mazhinji avari kuita acho tongoti mari yavari kubata ndo iri kuvasastaina, ndo yavari kubva vadyawo yatoti hand to mouth. Kuchengetedza mari parutivi kuitira ramangwana hapana zvakadaro. Upenyu kuramba uchivo mazuva nezuva. Vakashanda ndo vakashanda kare. Iye zvino izvi hanjuga dzakarema.
Asi mumwe wechidiki uye vari mukuru wesangano revarimi vechidiki reZimbabwe Young Farmers Trust vaJosephat Tanga vanoti vanoona kurima kuchisimudzira vechidiki vakawanda mugore ra 2025 kana vakashandisa mikana yavanoti iri kuwaniswa nehurumende.
Takanangana ne waro wakafarwa na president Wayland Title Deeds. Zvoro kuti ma youth ese vane mukana vekutora zvikwereti nekupiwa zvibatiso kuma bank iyatoti bankability. Saka zvakurakidza kuti ma youth edu ane mukana vekurima nekuwandudza upenyu hwavo zvakanaka.
Asi kunyange vechidiki vachida kuita zvose vangakwanisa kuita mukuzvisimudzira, vakambotungamira sangano rinomirira vadzidzi vepa University of Zimbabwe vaAlan Chipoi, vanoti shungu dzese idzi dzichadzipwa nemitero mitsva yakadzikwa nehurumende.
Mukazvitarisa munoona kuti vechidiki munyika yeZimbabwe havasi formally employed, vanozviitira vega, vanozvishandira nemaoko avo, asi tiri kuona vamutuli muve vananaira zvakare kuendera zvese zviri kuitwa nevechidiki vachienda kunokwidza mataxis. Saka izvozvo zviri pachena kuti ramangwana revechidiki mugore ra 2025 rakaminama harina kujeka.
Sangano rinoshanda nevechidiki reNational Association of Youth Organizations rinoti mutsvakiridzo dzakaitwa zvakabuda pachena kuti nekuda kwemikana mishoma munyika, vechidiki vakawanda vane pfungwa dzekunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Asi gurukota rezvevechidiki vatino machakaire vanoti vechidiki vasagarira maoko muna 2025.
Kubva patakatanga kuna chikoro pabereki vedu kuma 80s kuma 90s vaingochema kuti zvinhu zvakaoma, hapana parinozombonzi rakapfawa kana kuti rakaoma. Iwe pfungwa dzako nemaoko ako ndo zvichataura kuti gore rakaomera kuti rakano rakapfawa.
Wechidiki anoongorora nyaya dzevamwe vake vechidiki uye ari mutungamiri wevechidiki mubato rezanu PF vaPita Matangi vanoti hurumende inofanira kutora matanho makuru kuitira kuti upenyu hwevechidiki hukwanise kusimudzirwa muna 2025.
Angava mabhizimusi, ingava mikana yekuvandudza upenyu hwavo, zviwanikwa zvichisapotwa zvakare tichitarisira kuti kunyange bhajeti rakapiwa kuministry of youth ringe richikwanisa kushandiswa rakanangana nekusimudzirwa kwemukana wevechidiki. Ndo zvatinongotarisira nekuti takaona gore ratapfuura ranga risina zvakanyanya zvikuru kune vechidiki.
Vamwe vechidiki vakafanana navaSteven Sakozi Chuma vaimbotungamira vechidiki vemubato reCCC vanotiwo mikana yekusimudzira vechidiki muna 2025 inofanirwawo kuendeswa kune vanhu vose, kwete zvanga zvichiitika mugore ra 2024 zvekuti yaiwandira kuboka rimwe chete rezvematongerwo enyika rinova riri kutonga reZANU PF. Asi hurumende inoti iri kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana muna 2025 sezvo paine tarisiro yekuti mvura ichanaya zvakanaka mumwaka uno wekurima. Kunyange hazvo dzimwe nyanzvi mune zvekurima dziri kuti tarisiro mune zvekurima inogona kudzikira sezvo mvura isiri kunaya sematarisiro avo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Upfumi hwenyika hunonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi hauna kusimukira sezvaitarisirwa muna 2024 nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kusanaya kwemvura zvakanaka nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze achikonzerwa neEl Nino, kuderera kwemitengo yezvicherwa zvakaita segoridhe pamisika yekunze, kusagadzikana kwemari yemunyika yeZig kana ichienzaniswa nedhora rekuAmerica, uye kudzimwa dzimwa kwemagetsi uko kunonzi kwakakanganisa zvakanyanya maindastiri. Ko, pane shanduko here ingatarisirwa mugore ra 2025 riri kutanga mangwana? Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti havaone paine shanduko ingaitika mugore ra 2025 nekuda kwemafambisirwo avanoti ari kuitwa upfumi hwenyika pari zvino.
Chekutanga, muchaona kuti vashandi mihoro yavo ichiri pasi zvichakonzera kuti varambe vachigunun'una muna 2025. Techipiri, magetsi ari kushaikwa munyika zvinokonzera kuti zvinhu zvinonge zvichigadzirwa munyika zvinge zvichidhura. Saka izvozvo zvichaita kuti upfumi hurambe hwakatiremerwei zvakanyanya.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siyamuyarira vanotiwo gore ra 2024 rakaona vashandi vachisangana nezvose kufara nekusuva.
Manga mine atingati mixed fortunes. Aye kuti pamwe taigena, pamwe taibva taruza ma inroads zvikuru sei ku working class. Zvichikonzerwa nenyaya yekushaya kwedu yatinoti stable digit currency yenyika yedu.
ukuwo vemaindastiri vari kuchema chemawo vachiti kushayikwa kwemagetsi nguva dzose kwakavakanganisira zvakanyanya mugore ra2024 sezviri kutaurwa nemuzvinabhizimusi vari nyanzvi mune zveupfumi vaKalisto Jokonya.
Pane nyika iri industrialized like Zimbabwe, kuti magetsi alipo nemeta wayo zokatiraizo kuti product inoenda ichienda mberi. Zvinhu zvakakosha kuti hurumende itarisane nenyaya yekutsvaka kwamagetsi kuzoita sei nyika ibudirire.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice muzvare chenai mwoyo mutambasere vanotiwo,
tinofanira kuita tarisiro yekuti avo vanotarisana nezveupfumi hwenyika vachatora nzira yekuti tiwane rubatsiro rwakakwana. Chekutanga, nyaya yezvikwereti, nyaya yedebt crisis iri kuita kuti Zimbabwe isakwanisa kuwana kana mamwe manew lines of credit, ikwanise kuwana kumwe kwainogona kuenda kuti iwedzere mari yainokwanisa kuzoshandisa kuti idzivirire nzara muruzhinji.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora vanoti chakanyanya kubata nyaya yezveupfumi muna 2024 kuunzwa kwemari itsva yenyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG, iyo yavanoti haina kukwanisa kuita zvaivimbiswa nehurumende zvekuita kuti mari yemunyika igadzikane. Vachikohora vanoti kana hurumende ikasatarisisa zveupfumi hwenyika mugore ra2025 zvinhu zvichatonyanya kuoma kudarika muna 2024 munyaya dzeupfumi, vachiti kuti zvinhu zvinake hurumende inofanirwa kushanda pamwe chete nemamwe mapoka nemapato anopikisa voita muonera pamwe chuma chemuzukuru.
Gore ra2025 kuti riite zvakanaka vanofanira kukoshesa zviraramo yevanhu nezveupfumi hwenyika. Ende kana vachiita izvozvo zvinongona kureva kuti vaone kuti senyika tingashanda pamwe chete sei, even kuti vakwanise kushanda nevemamwe mabato kuitira kuti nyika ibudirire, nyika iendere mberi zvakanaka. Zvokuti varamba vachiita zvehumbi mutoga izvi vachitoonesera zvavo nezvavo zvekuti 2030 chichi hazvina kwazvotisvitsa. Ngavaise nyika pamberi vave neshungu dzekubatanidza vana veZimbabwe kuti tishande pamwe chete.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe tarisiro yehurumende mugore ra2025, asi vachiparura urongwa hwemashandisirwo emari yehurumende mugore ra2025 muzvinafundo Ncube vakati vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana muna 2025 zvichibva mukumuka kwavakati kuchaita bandiko rekurima, kuvandudzwa kwenzira dzekugaya nadzo magetsi pamwe nekugadzikana kunotarisirwa kuitika mumitengo yezvicherwa. Izvi zvasara kuona kunowira tsvimbo nodohwe sezvakataurwa nevakuru vachiti vanotenda maruva vadya chakata. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nenguva dza8 pm nhasi. Tiri kutarisa mamiriro angaita upfumi hwenyika mugore ra2025 ratiri kutanga mangwana, uye mikana yaringaunzira vechidiki munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inobvisa mutongo werufu zvichitevera kusainwa kuti uve mutemo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwebhiri rekuwandudza mutemo wemutongo werufu. Ukuo hurumende inowedzera makore kuti vashande vayo vange vari pamabasa vasati vaenda pamudyandigere kubva pamakore makumi matanhatu nemashanu kuenda pamakore makumi manomwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare. Mangwana ndichikushuvirayiwo zvakare gore dzvarakanaka. Anokuonekane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.